Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 23/2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Christmas yegore rinori yaaoma. Handisingaziva hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu bhozi. Isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapa.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yecovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuru.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki edu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa, vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutokuti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manambazi edu anga asiri kufambirana chezvatida kuita, sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atioti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumakomunity. Saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari vemuHarare vachi Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti, hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu. Asi iri revaccination vaiti vanhu ndivo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonina kana queue zvavanga vakaisa centralized. Kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM. Apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda necovid-19.
Saka hungu yezvino izvi tine Omicron ndo yaanyanya kuwanda muno. Saka vachabhowo kuSouth Africa vachawanda, vachauya kuzovhizitawo vachibhowo kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda. isusu tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana siyana kunana UK kunana chi vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhi. Kana vauya kuholidhi havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaite zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino. Vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita munandira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu churu chimwe chete nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana 4 nevana. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4 nezviuru 11 nezvisere nemazana 6 nemakumi 6 nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4 nezviuru 11 nezvisere nemazana 6 nemakumi 6 nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni 3 nezviuru 70 nezvisere nemazana 6 nemakumi 2 nevaviri, kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemabhonda sutengeka zvinonge zvichingokwira each and every time. Haina kukwana, unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo zvinokwana.
Mugari wekudziva rasekwa extension vameluleks banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rinori yakaoma, handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu, bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapopa. Unofanira kuti utosqueeze utoisaka dziri nekuti unotiwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa, unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chee zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti utiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitata. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira izvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizeri zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. Vachamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore ratatakanangana gokorodzo unganidzo batanidzo batanidzwa kwevanhu vezimbabwe vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matirimana enyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatsira pamwe chete inotoda kuti tiite humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kutirika denga wobatsirane saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti panobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu asi mukatarisawo gore iro rino ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya mukatarisa radhewa mukatarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekrisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakrisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuzimbabwe ungava unobva kumasegerland mationaland manikaland masvingo kwese kwese kunana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti tsaure tiite nyaya yemhuri tiite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatsiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzwa wemabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina ingava hanzvadzi ngavabereki kuti munhu nemunhu anyorese kubhosa munhu nemunhu ange ari pakota ndo cheri nzira ichaita kuti chimura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko ari munyika medu.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imi sebato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava takatarisa munguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva?
Zvakanyanya mukatarisa gore negore tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vatinozama kunobatsira. Uchati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita tinombozama kugara takuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika, ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika zvinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana veZimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngatirei tine tariro. Nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kuMalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko. Zvakaitika kuZambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinhanho chakasiyana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yeZimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iripo zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinaokwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti hunogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias munoda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU-PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumataredzi mhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo chinhu chakanaka kana maleaders vachishoropodza uori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichibira nyika ichibira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri raiti kwozotiwo zvekare vamurinye vakataura kuti ivo inhengo yeza chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinyi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese its a huge barracks vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president venyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogarosangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamisa kuti vanongona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vasika jaketi rii vanenge vasika jaketi repolitician chief pamakuva atinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesi vakatotaura zvavo kuti vakataurapanovanogama zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano yechiti kwechimanje zekuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzekuda kuti dzitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti they can even be able to put magrievances iwayo ese is writing hapana kunzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakanzi matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba mazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripublic neni madishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara neuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobvatazoka zvakare vamwe vachivenga vanga vanekodzero kuda yekugumbuka kutanoba kuti chifu vakataura vaye prisoner statement yava vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinye nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakatiregaindozovatsuura pane mamwe madzishe
nhengo yezanu PF vagilbert dzikiti vachitaura vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra2022 ringe riri gore rinova rerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika wairamba uchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai Muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zvichiita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 garasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANUPF. Mukatarisa gore ra2021 ndogore ratarasikibwa nacomrade Nyasha rekwaGutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndirogorezve ravharwa vamakumbura rezivishe up to now vachiri mutirongo iyi vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndogore futi rasungwa vana Silia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndogore rasungwa thechivi 9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANUPF vachausimunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga humwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANUPF nehurumende yavamuna ngagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose. Takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 Muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo tinotarisirawo kuti ritange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodzwa vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mpalakazi 2021 ngikhulisa uJeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesu yalo nyaka. Kunzima sibili, akula nto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akula nto ihambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonophana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Wanasesi Andlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Iningi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhupha nje. Ithi kunjalo sesaba i-COVID namasela ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Ngoba bengizwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzoqhwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho-ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe kakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi Ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Gazembe Gazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo ilingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Iqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezi gqoko ezintsha, abami bazawatshazwa lezo zindala, bagqozwa lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ningumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida isitshebo sesisweli, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavala khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihloko zethu obhudi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangweye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngisho kokubamba khona kokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ngobuhlungu phakathi komcabango ukuthi kanimuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha owe-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngimele Studio 7 ngikamana ngu Ezra Jesus Banda.
Sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebebanjwe yi-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhule lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. UAlbert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lo-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni WhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ngumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa nje obonti ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khonokhana kwenzayo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethibeli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedonsa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Bakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudinga ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoye umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele wezapho elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi kona bantu babengasuki kona phana bengilithiya khona. Yikho lapho esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isifundo sokuba ngu-Secretary General wezaphu entsha, ngoba izaphu endala wabambana le ZANU jongo. Yikho lokho sokuba iZANU PF kathesi and kuloku kukhona.
Babu Hanana ungamphendula sithi lapho Juma.
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice. Ngenxa yokuthi wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano asokubambana laphana yokujoyina izano wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa and ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZebra babefake izikhali phansi number 1 okwesibili babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzano uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokho ehamba sibile sebenza isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhlaye chada lozapha hayi uzapha usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha
Thuma ngawamphendula sibe ngamafutshane kolapho ukhanya ngazana ukuthi abasalayo khona ngale lokho ebelilengile nje besele bodwa
uzano ugcwele ngothando olukhulu kakhulu xa wena uzapha ungasira thando sizasebenzisa uthando lwami lukazano siye phambili akula divose khona siya phambili kowethu sisonge wabana ikho ndina hayi xa kunokunye okuvukayo kuyeke usonge uyovuka okutsha kodwa lokana kwakudala ndinokubambele kukhona sibili and look akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances kodwa sibili okhuna iqiniso like Israel reporting out. I age le ira yabantu labana abasungula into leyo abantu engibangikhona sebasithiya sebazidlalela sokusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuhlana khona ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka nxa siphakathi kohambo olude kangaka sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa ube ngahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho so siyala silokhu sihamba sikhona phana siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kungakathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje siyayala siloku sihamba kwaphana yikho okukhona oHanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances idemocracy iqhubeka isiya phambili
siyakuzwa baba uJuma baba Hanana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kuyini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abasida bekuzaphu so kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele so hayi kuyatholakala okwesibili abanye bengaba behlalele ukuthi njoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphwana izimota asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini eseselelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kujilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba nozibuse kabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona la bantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshingi kwesinye isikhathi noma sitshingile kungabi lento eyenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudale le Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano weWafa Wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafa Wafa.
Today I targeted vele ukuwina iqembu le. But we're taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani. Abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi khona boBhoso 9. About 4 or 5 babedlala kithi kule kithi ngapha. So we're planning ngayo. Asikwazi ukuthi fixe ngone izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu were still pushing them ukuthi even if it's breakile, but they were working. So ngama programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetrainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 9 banqobe Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi besesihliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3. La kusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinali yomncintiswano weWafa Wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahlupha ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukuyedlula wena. So kuyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike ngathi maybe kufinali yona leyo.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobele Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano Wafa Wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele The ATM Gospel Worshippers. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Thank you.
eliqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le yisingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang, okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngothe ATM the ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu, ngesikhalangana, ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke, umuntu osendilweni enzima ukuthi ke ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla eyena ebuhlungu. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alothi lapho bechaza khona ngesimo somzali omshilileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zokunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then is downloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe let the ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngehlukana izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingela zihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.